Vasikana havana kuya kudare nhasi vachinzi varwara zvakaitisisa kujeri rechikuru the maximum security prison uko kwavari kuchengeterwa kubva zvavakasungwa gore rapera. Vanoshanda kunochengetwa vasungwa avo vasina kuda kudomwa nemazita vati vasikana vatadza kukwira motokari inotakura vasungwa nekusanzwa zvakanaka kwavari kuita uku. Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vati vave kutoita chipatapata kuona kuti vasikana vaonekwe nana chiremba. Vankomo vati vari kushushikana zvikuru kuti Matare ari kuramba achinyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso. Pakatariswawo nyaya yekuti vasikala pachavo igweta rinoshanda mumatare umu pamwe nekurwara kwavari kuita vari muusungwa. Vasikala vakaisa zvikumbiro 12 zvokuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso asi pose pavakaenda kudarira magistrate nekudari repamusoro vainyimwa mukana uyu.
Vasikala igweta uyende official court. Vasikala vanorepresenta constituency mutare parliament. Vasikala vanotarisirwa pamutemo kuti havatati vane mhosva kusvika vatonga kuti vane mhosva. Naizvozvo nyaya yekuti vanogara muchirongo kwema kune dzimwe darika magumisere zvimwe zvinoti basa uye kuchitadzana nenyaya dzavanenge vasara nazvo magweta vanenyaya zvifambisira zvinokwanisa ina zvinopedzisira zvava kukuremera sekutasinevuramba wakashingirira.
Vasikala vakamboonekwa nana chiremba vavo pamwe nana chiremba vehurumende vari kujeri kwakare masvondo mashoma adarika. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wezimbabwe prisons and correctional services muzvare meya akanyezi kuri tinzwe kuti vasikala vakwanisa kuonekwa nana chiremba here nekurwara kwavaita sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf vapaya sijamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva. Vave muusungwa vakazopomerwawo zvakare imwe mhosva yekuvhiringidza mapurisa kuferefeta nyaya mumatare kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura ane chekuita nekupambwa nekuzopondwa kwamuzvare ali iyo yanga ichifanira kunzwikwa nhasi. Pamusoro penyaya mbiri idzi vasikala vari pakati pekutongwa neimwe nyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2021 zvichitevera kuratidzira kwakanga kwasherezerwa nesangano rejuly 31st movement iro rinotungamirirwa Jacob Ngarivhume. Kuratidzira uku kwakazotadza kubudirira mushure mekunge vaNgarivhume nevamwe vasungwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira murunyararo kunobvumirwa pasi pebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.